suicide is a permanent, irreversible attempt. It is not a wise solution. You know, the truth is most people don't really want to end their lives. They just want to end the pain. And there's a big difference between those two. You don't have to die to end your pain.
Praise that you told upon a embugaya, good in any way, so a Japanese family, a jacket and a good maybe every now, Mokusha and Mutsura got to see a hero and
Mutsai was a good king, then Musiva Iripera. I check a fire, Jevan, Zetons and Jere, Jara Yevan Bafayaka Rovera, Gujere, Agasia Musha, Chief, one name a but you know, Namuye Murumbo, I pere. Moms, Yagasara, Yakupinda, Nanemene. Moms, Yagasara, Ikabatwa, Nechiwere. My dreams, Anitaya, Kaba, Enda, Kumawere. Akasiya, Fash, Yagatoro, Donga, Shava. Bullies, Yaitoma, Yeva, Chili, Yaivava. Anga, Agusera, Mumunda, Chisakura. Ere, Young Age, Yagatanga, Kutambura. Nerera, Yeve, Yeka, Yaichema, Yaikara, Iri, Lonje. Namweva, Jifara, Ijitimba, Chitamone. Aga give up, shanga zvagumzisa tsitsi manero kuma avenues dzakuchekwa kitsi. Zvino rwadza sometimes ndomugaya. Ndomufunga pano posta vashataya. Omu ndizvo akazongoita samai vake. Onai kwaakabva kwesavawo kuda kwake. Mukukura aitovawo nemadreams. Aisada kuita sekuu, aisada kutengesa beans. Aitorota achidrivawo Benz kana Jeep. Kalife kanodhura not kalife kari cheap but chakaramba aigara achichema. Akakura nemutoro wairema. Rimwe day akazoenda kwachiremba. Musoro uchitema singachagone kufema. Kuluza weight kuti musoro richidonha rega. Zvasangana kurutsa vamaponzo ega. Netsai to the doctor akunzwa mabayo. Marisauts akauya akaudzwa nzi anayo. She was pregnant kasa nemukono mbera. Netsai wedu akarumwa kane chekuchera. Ko iye mwana wacho aizomupe. Basina mari kana food dararama sei. Kumaneru akaenda kuma shops. Akapinda hardware ndobva tenga rope. Zvipano pasi zvanga zvatomuwandira. Takangomuka tichinzwa azvisungirira.